Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 15 2020 makateerera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makambani makuru orambidzwa kutengesa pamusika wekunze izvo zviri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi.
Pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachitaura kuti ivo vakanga vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani. Kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota
ZANU-PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru asi ZESIN ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo
takanga nisirwe zvisingaiti mumafields zvokuti tinokumbirisa maimpuls akanyanya especially mafertilizers matopu kuti ivhuredu ridzoke panzvimbo bhozi zhinji racho topu seyo racho rakanyatsosvika rakatorwa nemvura
nhasi kwapera gore vanhu vawirwa nedambudziko recyclone idai asi vakawanda vavo vasina pekugara iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo reGovernment Gazette kuti mamwe makambani matatu anoti Old Mutual, PPC Limited neSidco International ambomira kutengesa pamusika wekunze kwegore rose pachiongororwa kuti aifambisa sei mari sezvo paine fungidziro yekuti mashandiro avo aipa kuti dhora remunyika rishaye simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kana vatauriri vemakambani matatu aya kuti tinzwe divi ravo sezvo nhari mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa Asi tabata nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa pa Nelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano.
Tikwana sedano rere kunokanganisa mamiriro eupfumi hwenyika nekuti pari zvino Zimbabwe iri kuti iri open for business. Tikutaura pakaita President Mnangagwa. Kana uri open for business, tinotarisira kuti mitemo inoiswa nehurumende inofanira kuti makambani akwanise kusununguka kuita business munyika. Saka kana taakutachitenda kuti makambani makuru makuru akaita seSidco, Old Mutual nePPC havachakwanisi kutengesa mashares pasi rese. Iyo open for business here iyoyo. Zvaakureva kuti yataa opposite, Zimbabwe is closed for business. Reason why makambani achienda kunotengesa mashares pasi zvinochenja. Vanonge vachida kuraise capital inova inoshandiswa kufinance maoperations avo munyika. Right? Saka namazwa spender ndikureva kuti kuramba mari chabva kunze kwenyika ichibudiza kubva kutenga mashares nekuti zvatozvarwa. Right? Zvoreva kuti kuti makambani ari muno asina kusaspendwa vanenge vakutotya kuita business nekuti mangwana ndivo vanenge vakunorohwa.
Chii chiri kupa kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba?
Tiri kuona hurumende iri kuti Old Mutual share Old Mutual ndoraikonzera red kublack market kubudikidza neretinonzi Old Mutual implied red raishandiswa kutreka exchange rate neret iyo hurumende chaisi kuona ndechekuti kuti rate riri kumbwana kutenge ikwire inhau yekuti mari mumarket ishoma saka hatingagadzirisi rate nekuti tagura chinonzi Old Mutual implied rate nekuti asaspenda saka rate Old Mutual richadonha hazvigoni izvozvo hazvigoni zvachose pane matambudziko akawanda akuitika mumarket asinei nekuita nerate reOld Mutual kana rePPC kana reSidco madistortions ndiwo dambudziko guru remumarketing pari zvino
nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinongo ranya dzesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti sarudzo dzekuchimanimani Raw District Council Ward 16 neMagwe Raw District Council Ward 17 dzakakundwa neZANU PF dzakaitwa hadzo murunyararo kunyangwe hazvo paine mashoko ekuti vamwe vemuZANU PF vainge voda kushandisa chikafu mukutsvaga mavoti. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kuchimanimani vaCharles Chinamira veZANU PF vakaita mavoti churu nemazana mashanu nemakumi masere nemapfumbamwe, vaBrightwell Mudanda veMDC vachiita mazana maviri nemakumi matatu. VaOntivile Ndlovu veZANU PF vakaita mavoti mazana matatu negumi nematatu, uku Sindisiwe Mputi weMDC achiita mazana maviri nerimwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Takatimira ndumwa dzedu kuti dzinge dzichiona kuti zvetiri kufambisa basa iri zvakanaka here. Ongororo yatakaita kubva kumaobservers edu anga aripo ndeyekuti izvo election hayo musi wevoting yafamba zvakanaka munzvimbo dzose, asi chiri kungoramba chichingotineta ndichoti chokuti vanhu vashomanana vari kuenda kunovhota. Tikatarisa maelections akaitwa muna 2018 mumawadhi iwawo nevanhu wandu wevanhu vanovhota gore rino nezuro, tinoona kuti washomeka zvikuru, uri pasi peyatingati 50%. So chinhu chinongoramba chichingotinetsa kuti koseiko zviri kuramba zvakadaro.
Makatanga kuongorora sarudzo idzi riini chaizvo?
Takanga tine atinoti malong term observers vakanga vari munzvimbo idzodzo maelections asati aitwa. Zvakare chakatinetsa ndechekuti pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachititaura kuti ivo vakanga vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani, kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota. Chinova chinhu chatisingatarisiri munyika ino kana zvichiitwa mubyelection ingori muone ward. Ko patinenge takuita mageneral elections panozoitwa zvakakura kudini? So izvi ndo zvimwe zviri kutinetsa. Saka kurudziro yedu hombe ndeyekuti zveki inyatsoongorora mashoko iwavo ekuti pari kuitwa vote buying, yoona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti pave neyatinoti lasting solution kudambudziko iroro, nokuti rakaramba riripo maelections atinoita uno muZimbabwe anongoramba achitariswa semaelections ari kuitwa asina kujeka.
Nderipi bato rakaonekwa richiita izvi?
Bato rakaonekwa richiita izvi ibato reZANU PF.
Tichitarisawo mugwaro renyu muri kutiwo ivo vanopikisa ava vana kuendesawo mapolling agents kune dzimwe nzvimbo, zvanga zvichifamba sei?
Zvechokwadi ongororo yedu ndeyekuti ZANU PF chete ndo yakanga yakatumira nhumwa dzayo kana kuti maagents ayo mumapolling stations ose, asi avo vanopikisa vanga vari kuparticipatewo muelection iyoyo hatina kuona kuwepo kwavo mune mamwe mapolling stations, kureva kuti unenge wakasiyira bato rimwe chete kuti ringe richiongorora zviri kuitika ipapo. Chinova chinhu chisina kunaka.
Sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Nasi kwapera gore kubva zvakawirwa vanhu vekumanikaland nemasvingo nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Idai. Asi zvinhu munzvimbo idzi hazvina kumira zvakanaka, uye vanhu vakawanda havana pekugara, uye mazambuko akawanda haanawo kugadzirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti muZimbabwe, Malawi neMozambique makawirwa nedambudziko iri zvakanyanya, hamuna kuitwa zvakawanda nenyaya yekuti vanobatsira havana kuunza mari yakawanda sezvainge zvichitarisirwa. Mutori wedu wenhau Loida Moyo ashanyira kuchimanimani kuti tinzwe zviri kuitika.
Mamwe mazambuko edu ndechimani mani pamwe nemigwagwa zvichiri kugadziriswa. Zvopa kuti kusvika kune dzimwe nzvimbo kurambe kuchinetsa. Zvopa futi zvakare kuti vagari venzvimbo idzi vatadze kuita mabasa semazuva akare. Mumwe mugari wemunharaunda iyi Amailen Mondarera vanoti mazambuko enharaunda iyi anoda kuti agadziriswe nechimbi chimbi.
Zvigadziriswe zvekutanga zvikora chechitu marod. Chechi 3 maclinic, chechi 4 dzimba dzevanhu, chechi 5 chikafu. Marodhi akatonyanya kushata because amweni mabridge mvura ikangonai because iri kungonai ari kuramba ichitodini ichitodambuka. Pane bridge rinolinge ndakopa endi mushabiso rakatobva izvozvo mota dziri kufambira pai mumvura chaimo mumatombo saka vanhu vevillage vanongoronga vachi matombo asi hazvisi kubatsira because motikadika hadzisiudini hadzisi kufura vanhu vari kutofura ipapo netsoka. Saka anenge aina arwere aya zvinonesa pane pasina chii pasina bridge nekuti anoti akasvika ipapo akumbotodzikisa futi murwere uya pai mumota. Apedzawo mota yobira otosunde motikayani yobira rwese ozosvika futi pamberi apo semurwere saka padelaying murwere chirwarisira sunogona kutodi unogona kutofira nzira.
Mugari wekwaHlabiso amai Hilda Hlabiso vanoti nzvimbo yavo ichiri kunetsa kuti isvikike.
Kweduko especially kuchimanimani chikurukuru kazhinji inyaya dzemarodhi. Yes of course kugadzirwa akagadzirwa but hazvina kunyatsoperera mumabridges haasati aperera kugadzirwa zvekuti kwedu kuchimanimani tinorarama nekutengesa mabhanana motika dzinouya dzichihodha ndo pane kurarama kwedu saka mumabridge haasati agadzirwa senge reparamuganga mutsangazi muganga ngasaidi rekuzasiya risati ratombogadzirwa pane mazitombo ekuti motika dzinotosvika panguva yekutoita mabreakdown ipapapo nenyaya yemazitombo nenyaya yemafuse takakanganisirwa zvisingaiti pamafuse zvokuti tinokumbirisa maimpulse akanyanya especially mafertilizers matopu kuti ivredu ridzoke panzvimbo bcause zhinji racho top seo racho rakanyatsosvika rakatobva nemvura ndo zvimwe zvinhu zviri kunyanya kutishungurudza kwedu ikoko.
Mumwe mugari wekuchimanimani vapanganai murime vanotiwo vagari vechimanimani vanotarisira kuti rubatsiro rusvike kwavari rushandiswe nemazvo kuitira kupedza nzara muvazhinji.
Vatopuwe land yekuti vakasike kogadzirwe dzimba dzavo vese vari matende vaone pekogara. Totangira zvochinaka izvozvo izvo pekugara paita welfare yavo ndokuonekwa nyaya yakadai ngewater connectivity. Vanoda kuwana material yakakwana yekuti vachengetedze izvi zviti akuende muwinter and we are still in the rain season. Saka totarisire kuti vakasike kudziiswa nekuita kuti vaone upenyu vanangise mberi neupenyu. Saka zvimwe zvizotikoshera zvakanyanya izvozvo izvo. Kuti vabetserwe vana vavo isu sema school fees that's a struggle pari zvinoita nakutambudzika kuti aone mari dzekubhadharira vana chikoro ngekuti anhu ari affected. Saka tingambotarisiri mashura kuti vangadai vaine zvakavakwanira saka varoda ruoko rwakanyanya. Chechitatu tiri kudoti maresources akadururwa munyika munomu kazhinji anopinde through government tode kuti afambiswe ngenzira yakatsanangurika aende kobatsira beneficiary. Saka haingavi nhau yevari mumatende chete kunyange kumamisha kwatinoraramira kunzoko kutoriwo neanhu ane tende dziri payadhi pamisha yavo. Saka anodai kutosimudzirwe pekubetserwa kuti vave neinfrastructure mishelta yakanaka yekuti vaone pekugara.
Mumwe mugari wepaskyline amai Joyce Ziwi vanoti vakashayikirwa navatezvara vavo panguva yecyclone dai vakasara vaparadzirwa musha asi kusvika pari zvino havasati vavakirwa pekugara. Vanotiwo tarisiro yavo ndeyekuti vatsvagirwe pamwe pekugara pakanaka.
Dambudziko pane vaibatsirwa nemarata chichi metiri kwakise dzimba. Imba yangu yakawandirwa nemwana wangu tiri tiro amwana ari kuzvikoro ndine hwana ari pamutambani hwana ari pabiviri. Saka imba yakandowa ndori imba imomo hapana handiratomboonawo mitire kuti ndidi ndiyakuse.
Amai Tsitsimungana vepamusha pedyo nekwabiriri vanoti nyaya yechikafu imwe zvimwe zviri kunetsa sezvo muminda mavo musina chirimo.
Kundopowa mitire ndione kushandisa ndo zvandishushuviro chandinacho.
Amai Caroline Muhlanga vanotiwo vakafirwa nemurume vakasiyiwa vari parumananzombe nekuti havachina musha mushure mekunge vaparadzirwa nemafashamo.
Tikuretakasangana naro ndai ndisipuwa hangu inini pakafa baba murume nemwana wamukorori exercise. Exercise kudaro kuti special yato chigara. Matamu kuti nanguti no dokuti ndabu batsirwa were.
Vagari vechimani mani vanotengesa zvinhu zvakaita semabanana madomasi nezvimwe zvirimwa kuti vawane kurarama. Asi izvi zvave kunetsa kubva zvakaparadzwa nzvimbo iyi nedutu mupengo remhepo nemafashamo emvura ecyclone idai gore rapera. Ndakamirira Studio 7 Mushimani Mani, ndini Loida Moyo.
Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki vebato rezanu PF uye veMDC. Tiri kubata nyaya yezvemashoko akaburitswa nehurumende yeAmerica, ayo anoti nemaondo avo hurumende yeZimbabwe haisi kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaAlex Kakanje vezanu PF uye vaGodfrey Kuraone veMDC. Totangane hurukuro yedu navaGakanje. VaGakanje, ndino mugamuchirai muchirongwa chedu, makadii henyu?
Ndipo makadii mukoma.
Aiwa, tirinani. Mungatiudzawo maondero enyu vaGakanje.
Nyaya inoitika mwana wamai yekutanga ndeyekuti chavanomboti kodzero dzevanhu ivo maAmerica chii, ende vanhu vavanoti vari kutyorerwa kodzero ndivanani, ende chiri kutyorerwa vanhu vacho chii, uye ari kunzi ari kudzityora ndiani? Dambudziko raita maAmericans nderekuti kana vachitaura zvinhu vanotaura zvichibva pamakuwa avanopiwa nemaorganization nemapolitical parties avakadyara muZimbabwe avanofinansa.
Tinonzwa vazhinji vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachikurudzira hurumende yeAmerica kuti iendere mberi nyaya yemasanctions. Tinonzwawo vamwe vateereri vanopinda muchirongwa chedu vane maondoro akafanana. Vazhinji vanoti hapana musiyano uripo pakati pehurumende yavaimbo vemutungamiriri wenyika vaMugabe nehurumende yavaMnangagwa. Imungati nazvo
kupinda kwavaMnangagwa kwakatembererwa nemunhu wese. Munhu wese achiziva kuti vaMnangagwa chete ndivo vanogona kufambisa mberi nyaya dzekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu. Wakazviona ndokupa muenzaniso wana Thomas Mapfumo achitenderwa kudzoka munyika. Wakazviona iwe 2018 election was the most peaceful. It was the first election ever to have a ZANU PF presidential candidate leading in the preaching of peace.
Tichitarisa zvakaitika munyika gore rapfuura uyezve muna 2018 apo vanhu vanga vachiratidzira vakapfuurwa nemauto evakafa, nanhasi nyaya iyo idzodzo hadzisati dzagadziriswa. Pane zvamungati zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe mukuremekedza kodzero dzevanhu here? Nekuti pane vanhu vakafa kafa.
Ngativizivei kuti vanhu vairatidzira ava vanobva kupato ripi? Reality on ground ndeyekuti vanhu vairatidzira ava ndeve MGC Alliance.
Asi vaGakanje, zvisinei nekuti ndewebato ripi, pane vanhu vakafa.
Ndiri kuenda ipapo. Chechipiri, akapa conclusion yekuti mauto ndo akauraya. Zvakawanikwa pap, even ukatarisa report yakaitwa Commission of Inquiry. I'm yet to see page racho rinotaurwa kunzi masoja akauraya munhu. Zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti vanhu vaurayiwa. First positive step yakatorwa navaMnangagwa ndeyekuseta up Commission of Inquiry, which is a sole purpose yekuestablisha kuti vanhu vacho vakambofa sei. Zvanga zvabva papi zvikaenda papi. Everybody from the military cooperative and they give their own side of the story.
Aiwa, takunzai zvakanaka vaGakanje. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe, sezvo tichitema tisina divira takararekera, tabata vaGodfrey Kuraone veMDC kuti tinzwe maondo avo. VaKuraone, ndino mugamuchirai muchirongwa chedu, chimakadi henyu mukoma?
Tinofara, makadi henyu.
Tinofara. Tipiwo maondo enyu.
Hurumende yeAmerica yataura zvatinogara tichingotaura kubva kudhara. ZANU PF kubvira panguva yeMugabe kusvika nhasi haina kana musuri wechiitiro wekare chekuita kodzero dzavanhu. Tikaona tikapinda mumaelections a2018 naAugust naJanuary wawakegore rakapera, people were killed.
Tambobata wechidiki webato rezanu PF vaAlex Gakanje, ivo nemaondoro avo, hurumende yeAmerica haisi kuda kubatsira nyika yeZimbabwe, mungavapindura?
kama hivi institute kwa America zvitaura wei zvichaidzamara iko vamwe vanhu vetsaka dzangova dzakone ndikiri kuda kutsvaka kuyanda nemunhu vachizvira chokwadi kuti muZimbabwe kwedzerwe vanhu tikurelekedzwa
tinonzwa vazhinji vanoongorora nyaya dzezvematongiro enyika vachibvumirana nemaondoro enyu pamati hapana musiyano pakati pehurumende yevaimbo vemutungamiriro wenyika vaRobert Mugabe uyezve hurumende yava Emmerson Mnangagwa vagaka nje ivo vanoti aiwa ichocho handiso chokwadi vakaonawo vamunangagwa pavakatora matomu ekuva mutungamiriro wenyika nyika yose yakapembera zvikaendera mberi vakatsanangura vakati pakava neelection pana kodzero dzevazhinji dzakambunyikidzwa sezvaiitika nenguva yaMugabe mungatii nazvo izvozvo
vandatendera mashayo vachiti mudzimu kana amunangagwa nokuti muchaona kuti musiyano uripo wakakura chose during the 30 years yaMugabe vanhu vaiita mademonstrations asati vakuona munhu akashutwa in the street during the tenure yaMugabe vanhu vaiita mademonstrations asi hatina kuona vanhu vaipiwa mitongo yekupenga ichipoorerepoana munangagwa nhaso muchaona kuti hurumende yamunangagwa it even worse than yaMugabe
aiwa tinotenda nguva ndiyo yadyana navakura uone tinotenda zvikurusa nekutipa maondoro enyu Mure Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tichange tichiendera mberi nenyaya iyi nemusi wechipiri pachirongwa The Connection icho chinotanga na 8 pm chichipera na 9 pm papeji redu reFacebook reVOA Shona. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Mike Hove. Mure Zimbabwe, bye bye!
Aiwa, tinotenda zvikuru Mike. Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Kunyange hazvo matunhu akawanda muAmerica ari kurambidza vanhu kuungana vachiita zvematongerwo enyika kana zvemitambo nekuda kwechirwere checoronavirus icho chiri kuramba chichipararira Mamwe matunhu ari kuita gadziriro yesarudzo dzemaprimary mubato remaDemocrats nemusi wechipiri Matunhu aya anoti Florida, Ohio, Illinois neArizona. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba
rangu. Vateereri ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai muchirongwa chedu chemasvondo ose chezvechitendero. Nhasi ngatimbotarisai chimwe chitendero chiri kunze kwechikristu. Nhasi ngatitarisei chitendero cheIslam. Tine rombo rakanaka nekuti munyaya iyi nhasi tina Sheikh Henry Balakazi mukuru weZimbabwe National Zakat Fund ndatanga nokuvabvunza kuti sei chitendero cheIslam chichionekwa sechitendero chine hasha.
Kana tikaverenga magwaro edu sisi muchitendero cheIslam iyo Qurani ratinoverenga rinowandiwo bhuku redu dzvene rinotitaurira iro kuti kana vanhu vanotenda vachinge vasvika kwamuri izvi zvirimo muchapter number 6 paverse number 54 mwari paanoti iwo waidha jaa akalladina yuminuna biayat alladina yuminuna biayatina faqul salamun alaikum. Kana vachinge vauya kwamuri avo vanhu vanotenda muziratidzo zvedu ndimwari vari kutaura chiti kwavari rugare ngaruye kwamuri. Saka nguva nenguva chitendero cheislam chinokurudzira nyaya yerugare, nyaya yerunyararo, nyaya yekugarisana zvakanaka munharaunda. Rugare ngaruye kwamuri, kureva kuti runyararo ndochinhu chatinonyanyoposhesa.
Tinowa zvakare kuti chitendero cheislam chinorambidza zvine hasha avo vanobuda muchitendero ichi vachienda kune zvimwe zvitendero zvakafanana nechikristu.
Tida kutanangudza zvakaiti kuti vamwe vane pfungwa dzekufunga kuti islam inomanisidzira vanhu kuti vange vari vatendi mairi, asi zvisirizvoba. Nekuti chinotipa kuti tifambe nacho muchitendero cheislamu kutora dzidzidzo inenge yakapiwa naMwari kubva mubhuku ratinoti ndiro ratinotora kubva kwariri rino Alkurani randataura nezvaro, tichizotora netsanangudzo yarakaitwa mukurarama kwaiita mutumwa iyo wekuti kwaari ndokwakaparurwa bhuku iri. Muhammad rugare ngaruve kwaari, muraramo yake munotipa nzira dzekufamba nadzo. Saka tikaverenga isusu muKurani imomo chapter number 2 verse number 256, Mwari vanojekesa vachiti hakuna kumanikidza kumanikidzwa muchitendero, zvichireva kuti munhu anotenda zvisiri zvekumbunyikidzwa. Kana munhu akapuwa akaparidzirwa shoko zvaakwaari iye kurigashira otenda mariri, uye kana akasarudza kusatenda pazviri hazvimanikidze munhu kuti chitenda ikana kutoti munhu wakuzvika akutokurova nekuti waramba kugashira shoko andizvoga. Saka iyoyo ndo basis yedzidziso dzechitendero cheislamu kuti mukutenda hamumanikidzwi. Saka vanhu vanozofunga kuti yee islamu inomanikidza, sandizvoba. Zvinhu zvekuti vanhu vanenge vaine pfungwa idzo dzekubudikidza nekusaziva kana kuti nekusanzwisisa kwakakwana.
Chimwe chandiri kuona pa Sheikh Barakazi ndechekuti vanhu kana vakatarisa islam nehurumende, ngatiti kunyika kwakanyanya kuita chitendero cheislam, havasi kuona mutsauko uyu kuti iyi hurumende here, ava vakuru vechechi vezvechitendero here, zvechitendero zvese zvakangobatanidzwa pamwe chete nezvematongerwo enyika. Sei zvakamira saizvozvo?
Tamunoona kana tichiti islamu tichitsanangudza, islamu inotsanangudzwa senzira yekurarama nayo. Saka mukurarama isusu tinotarisa zvese zvine chekuita neraramo yevanhu, hapana chinosara. Zvingave zvematongerwo enyika, zvingave zvepamweya, kana iye yamunoti kugarisana pahunhu hwedu, social connection, hakuna chinosara. Nekuti Mwari akatisika akatisa panyika, akatipa dominion yepanyika, zvichireva kuti kubva pakutanga zvakange zvakatonangira nekuti iwe munhu wapiwa kuti chirarama panyika, chiva unotungamirira zvese zviri panyika, asi uchifamba pagwara raMwari. Chireva kuti nematongerwo acho enyika kune nzira yatinofanira kunge tichifamba nayo, yatakadzidziswa naMwari yekuti ngatifambe cherechedza kuti tiri kurarama zvine justice here, hatisi kumbunyikidza vamwe vanhu here, hatisi kudzvanyirirana pake zvedu here, uye iwewe pake zvako munhu hausi kuzvidzvanyirira kubudikidza nekusatevedza mirayiro yawakapiwa naMwari. Nekuti kana uchitsaudzira uri kuzvidzvanyirira iwewe, uye uri kudzvanyirira vanotarisira kwauri kuti unge uchivapagwara. Saka islamu haisiyanisi matongerwo enyika, haasiri divorced from nzira yeumwari.
Tinotenda Sheikh Henry Barakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, nemashoko avo, asi hatisati tapedza navo. Ivai nesu zvekare svondo rinouya, apo tichange tichienderera mberi nenyaya iyi. Aiwa vateereri, munoziva kuti uyu nditanonoka Wande ari kuWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda tanonoka Wande. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mamwe makambani orambidzwa kutengesa pamusika wekunze achipomerwa mhosva yekudonedza dhora remunyika. ZANU-PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru, asi ZESIN ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo. Nhasi kwapera gore, vanhu vawirwa nedambudziko recyclone Idai kuManicaland neMasvingo, asi vakawanda wavo havana pekugara. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza 6. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei ku studio7@voanews.com. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dr. Amina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.